munoda kuti imi munge muri imi munokohwa pakuru. Saka inotoona sokuti idzini nzira dzokuti vatungamiri vedu vangowanawo vamwe vanhu vava vanongoitawo mabhizinesi atingatozombozivi kuti zvinofamba sei. Saka ngakuite kudyidzana nenyika dzatinoziva kuti dzine masimbiro atinoti isusu muchirungu comparative advantage. Haikuna kuti ukabvunza munhu kuti Belarus not even kucollege kwaenda kuyunivhesiti kozvino so ukabvunza student asiri wegeographer hisi kuti Belarus hazivi tiri kupi. Saka hazvitibatsiri izvozvo, hapana zvinobatsira.
Saka ihwo ukama hweBelarus neZimbabwe hwakakosherei kumhuri yeZimbabwe?
Ndo zvandanditirora kuti inini ukaona tumwe tunyika twatisingazivi kuti tichingotaurwa taura pane ivo vatunyika kwacho pane zvavari kukohwa kwatiri nekuti zveshuwa kana tichida kuti tisimudzire varimi vedu zviri nani kuti toenda kunyika dzavana France kwatinonotora mapati eRenault kana kuti kuAmerica kunoana John Deere tichitoassembla munomu vanhu vachitopiwa mabasa. Zvino kana tichizoudza kukwikwidzana nenyika isingatombozikamwi handifungi nekuti hapana chati tachinja. Handiti hatisi takawana michini yakawanda yemakombaini harvester mataragita kubva kuBrazil nanhasi tingotaura nezvizhara.
Idzo nyika dzakaita sana Belarus idzi mukudyidzana kwadzo neZimbabwe zviri kuendesa kumberi here donzo remutungamiri wenyika reZimbabwe is open for business?
Tingangotiko zvino kutakati zuva harisati rabuda nekuti sevanhuwo vakatangawo kutaura nezvazvo mwedzi mishomashoma yadarika hazvisati zvaratidza kuti kutyidzana kwacho nokuhurisa kwebhizinesi kunonzi open for business pane zvinobatsira.